mumashoko avo pavaita garusigiro muharare mwedzi wapera vamunanga kwakaudza vatsigiri vavo kuti dambudziko remagetsi rainge rapera zvachose.
Ndokanditaura kuti taizwa makombaini achiuya zvichinzwana vachionga vachitaura kana ine madzoro handizi kwanzi mudhaa kara magetsi ainda vanhu vari kuti nyama dziri kuora mumasvichi. Chendrapfuura iri takanovhura magetsi eunit 7 unit 8 anotipa 635 megawatts. Saka iko zvino magetsi avako. There's no more load shedding. Saka vaichionga kana munhu akauya nyama yavo raini nemadzake.
Asi kutanga svondo rapera, kambani yemagetsi yezimbabwe electricity supply authority kana kuti ZESA yakatanga kudzima magetsi mumaguta makuru akaita seHarare, Masvingo, Gweru neBulawayo kwemazuva akawanda dzimwe nguva. Mutungamiri weconfederation of Zimbabwe Industries Vapfuurai Masheza vaudza Studio 7 kuti kuenda kwamagetsi kuri kukanganisa kugadzirwa kwezvinhu izvo zvinozopa kuti vamwe vazoguma vawedzera mitengo.
Magetsi anobatsira zvinhu zvakawanda zvikurusi especially isu vemumasector kuti michina yedu inge ichifamba tinge tichikwanisa kugadzira zvatinotengesa zvatinoendisa kuvanhu zvinoda magetsi. Saka kana magetsi asiko idambudziko ratinenge tasangana naro.
Mutungamiri wesangano weconfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutasho vati vanotarisira kuti dambudziko remagetsi rigadziriswe nechimbi chimbi kuitira kuti mabhizimusi asagwadame.
Tinovimba isusu kuti nhau yemagetsi haisi dambudziko richadzoka zvakare. Rimushishi izvozvi kuti tinge tichiita kuti mabhizimusi edu avandotibudikidza nekuti zvinhu zvirambe zvichitengeka uye zvichigadzirwa neuwandu hwakafanira unoita kuti zvisashomeke izvozvo kupedzisira zvakwira mutengo.
Mukuru werimwe sangano remabhizimusi reZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vati dambudziko iri rinofanira kugadziriswa zvinhu zvisati zvanyanya kuipa. Sasgaro CEO Africa Roundtable rinove rimwe resangano remabhizimusi zvakare vaOswald Bima vaudzawo Studio 7 kuti mamwe mabhizimusi ave nemazuva matatu asina magetsi zvavati zvaikonzera kuti vasagadzikane muhana. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Mure vakati vari kutarisira kuti upfumi hwenyika huwedzere nezvikamu zvitanhatu kubva muzana goro rino kana kuti 6%. Vakati izvi zvinokwanisika nekuwedzerwa kwegoho kubva kuvarimi uye kuwanikwa kwemagetsi. Asi nyanzvi dziri kuyambira kudambudziko remagetsi radzoka zvakare richapa kuti zvinetse kuti upfumi hukure zviri kutarisirwa nehurumende. Vanhuwo zvavo vari kuona sei dambudziko remagetsi iri. Mumwe mugari wekumarimba kuHarare vatonderai Mugabe vanoti vanoona sekuti vakabatwa kumeso nehurumende payaichagadzisa dambudziko remagetsi munguva yesarudzo.
Takuona kuti mushure mesarudzo yematongerwo enyika tadzokera pai pekare pekuti tatosha magetsi. Izvezvi taifunga kuti zvanaka nepangu rutenyemuzi takatarisana nguva yemaelections izvizvi magetsi tisangoziva kuti akaenda makuseni ari kudzoka mauru.
Mumwe mugari wekugweru vachausi mazorodze vanoti vakambofara chose kwemwedzi miviri sarudzo dzisati dzaitwa apo magetsi aiswera ariko zuva rese.
Ichokwadi chechokuti sevagari munzvimbo dzakakomberedza Gweru tinoda kuona load shedding yakuwanda. Asi panguva yesarudzo taiona magetsi aripo zvichifamba zvakanaka.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano revagari vemasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzare nyaradzo Mutande vati kudzimwa kwemagetsi kwadzoswa uku kwadzosa dambudziko remvura.
Na zvakadaro kuti vanhu vezesa vari kudzima kuti magetsi kunogadzirwa mvura naizvozvo tava ne 2 days mumashoko kusina mvura. Chimbofungai vanhu vanogara kunzvimbo dzinenge dzakabatana sereki kuti zvishayikwa mvura vanhu vachirodza famba pamwe chete vari kana 7-8 kuti vanozvifambisa sei vatoomesera sevagari.
Ive dzurukota rezvemhando dzemoto vasoda zhemu vakaudza Studio 7 vasati vaenda kubazi rezvemigodhi kuti hurumende iri kushishi kugadzisa dambudziko iri.
Hachisi chirongwa chechedi load shedding ichadzoka. You might be aware kuti pakakomishenwa the Hwange expansion point we have the two units, unit 7 and unit 8. Apa yakaranwa ndofunga for a month or so until musi wa 30 onda ndokubva yambobviswa temporarily kuti vaite attend to my observation akaitwa payakanga ichirana for a month. Saka ndozvavari kuatenda izvozvo.
Vave gurukota idzva rezvemhando dzemoto vari kutarisirwa kutakura mutoro wekugadzirisa dambudziko iri ndevaedika moyo. Zimbabwe iyo ine magwenya anoshandisa mvura kukariba nemarasha kuhwange inoti inokwanisa kugaya magetsi anosvika mamegawati zviuru zviviri kana kuti 2000 megawati asi kusanaya zvakanaka kwemvura uye kusashanda kwemagwenya ekuhwange kunonzi kuri kupa kuti dambudziko remagetsi rirambe riri kangaidzwa kumukwenyi wemhezi yavavira mudumbu ndakamirira studio 7 mumatsvingo ndini Godwin Timba.